Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 4/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabva tavanyorera vekanzuru yechitungwiza musi wa 31 December 2021. Tiri kuvarangaridza kuti section 74 yebumbiro yemutemo inosungira kanzuro yechitungwiza kuti kana ikange iri kuda kupunzira vanhu dzimba dzavo inofanira kunge kutanga yawana court order. Kunyanyisa dzimba dzinogarwa nevanhu vangakanga vasina kuwana order yaivabvumidza demolition order iyoyo.
Kanzuro yechitungwiza inoti haichaendereri mberi nekupwanya zvivakwa zvevagari vemudhorobha. Vakabvuye mutungamiri weHighlanders Vandumiso Gumede varadzikwa nhasi. Zimbabwe yotarisana nezvirango zveFIFA zvichitevera kukundikana kwayo kutevedzera zvakatarwa nesangano iri. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yechitungwiza inoti haichaendereri mberi nekupwanya zvivakwa zvevagari vemudhorobha iri zvainoti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mekunge vagari vedhorobha iri vapikisa urongwa uhu vachiti zvaida kuitwa nekanzuro izvi zvaizvidza mutongo wakaturwa nedare repamusoro gore rapera. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vakafana bata chigaro chemunyoro wekanzuro yechitungwiza kana kuti acting chamber secretary vaRaymond Gwinyai Wenyeve vanyorera magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayo ari kumirira sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust vachiti kanzuro yavo yambomisa urongwa hwekupwanyira vanhu dzimba nezvimwe zvivakwa zvinonzi nekanzuro iyi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo panzvimbo yechitungwiza Town Center. Kanzuro yechitungwiza kuburikidza nevakafana bata chigaro chamabharano wekanzuro iyi kana kuti town clerk ama evangelista Machona yakanga yaburitsa chiziviso kuvagari ichiti vose vane zvivakwa zvakavakwa pa town center nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza nzvimbo yemabhizimusi iyi vasina mvumo yekanzuro zvisinei nekuti ndivo varidzere kana kuti kwete vaifanira kuputsa zvivakwa izvi vega kanzuro isati yavapwanyira. Asi mutsamba yavo iyo irimo kweStudio 7 vawenyeve vati kupwanywa kwezvivakwa izvi kuchaitwa chete kana patevedzerwa zviri mubumbiro remutemo yenyika pamwe nemutemo unobata nyaya dzemadhorobha weRegional Town and Country Planning Act. Bumbiro remitemo rinoti hapana munhu ane mvumo yekupwanyira munhu pekugara kana zvimwe zvivakwa asina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Rimwe remagweta ezetelechara riri kumirira chitungwiza Residence Trust panyaya iyi vati nashe chinopfukutwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedanho razotorwa nekanzuro yechitungwiza mushure mekunge vanyorera kanzuro yechitungwiza tsamba vachipikisa danho rakanga ratorwa nekanzuro iyi. Vachinopfukutwa vati vakayambira kanzuro yechitungwiza kuti zvayaida kuita zvaizozvidza dare sezvo dare repamusoro rakamisa kupwanyirwa kwaitwa vagari vedhorobha iri zvivakwa richiti zvaiva kunze kwemutemo uye zvaityora kodzero dzevagari ava.
Saka takabva tavanyorera vekanzuro yechitungwiza musi wa 31 December 2021 tiri kuvarangaridza kuti section 74 yebumbiro yemutemo inosungira kanzuro yechitungwiza kuti kana ikange iri kuda kupunzira vanhu dzimba dzavo inofanira kunge kutanga yawana court order. Kunyanyisa dzimba dzinogarwa nevanhu vangakanga vasina kuwana order yaivabvumidza demolition order iyoyo. Takabva tati isusu yakanga iri kunze kwemutemo.
Vachinopfukutwa vanotiwo zvakanga zvarongwa nekanzuru zvaisave pamutemo sezvo kanzuru iyi yakanga isina kunyorera munhu umwe neumwe aizopwanyirwa chivakwa chake.
Takavaratidza ivo kuti pamutemo demolition order yavo yaifanira kunatsonanganidza dzimba chiburikidza nema address acho dzavaiti ndidzo dziri kufanira kupunzwa. Demolition order iyoyo votoiseva pamuridzi o pavagari vepadzimba ipapo, kwete kungobatanidza yongoitwa hochekoche zvese zvongoiswa kawani vasina kunatsoratidza kuti ndedzipi dzimba dzaizo afektwa.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati sangano ravo rafadzwa nekuti kanzuro yechitungwiza yabvumawo kuti bumbiro remitemo rinofanira kutevedzwa zvizere. Pakatariswa nyaya yekuti kanzuro iyi yakambopwanyira vanhu zvivakwa zvavo gore rapera isingatarise zviri mubumbiro remitemo, zvakazoita kuti chitres ikwire kumatare edzimhosva, zvakazopedzisira zvaita kuti kupwanywa kwezvivakwa izvi kumiswe nedare repamusoro.
Hakuna munhu ane simba rekupanyirwa munhu azvivakira imba yake pekugara, azvivakira pekuitira bhizimusi. Mune munhu ane kodzero yake here? Mabhizimusi anodiwa munyika kuti nyika iende mberi. Going forward zvaapachena kuti kana tikakwanisa kubuda neuwandu hwedu tichiti varombota muga vanotitungamirira vachatya, tinova visa tuvababhatidza tobvisa mweya wehumbimbidoga, mweya waana Smith, mweya wenguva yehurudhizha yekufunga kuti munhu wese asungatai akapinda muhofisi aane mweya wekufunga kuti varombo vese havakodzera kodzero yekudya, havana kodzero kuwana pekurara, havakodzera kuchikoro, havakwanisi kuenda kuchipatara. Tinofanira kuti tichibatana tivatsiure.
Asi vawenyere vati kanzuro yavo ichine urongwa hwekupwanya zvivakwa izvi kana yazadzisa zvose zvinodiwa nemutemo.
Mushure meunge kanzuro yareceiva tsamba yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights yakaongorora kuti zvechokwadi ine mamwe masection emutemo unonzi Regional Town and Country Planning Act ayakanga isina kuteedzera. Saka ndizvo zvaita kuti tisvike pakuita dzekuwithdraw demolition order yatakanga tabuditsa nekuti yanga isiri kuteedzera mutemo. Zvisinei, kanzuro ichine chinangwa chekuputsa zvivakwa zvese zvakaiswa patown center zvisiri pamutemo nevanhu vakazvisa vasina mapepa ekanzuro zvisina kana kuapruvhwa nekanzuro. Asi this time kanzuro paichatora matanho iwawo ichateedzera mutemo wakaita sekubuditsa maenforcement order inonzi inofanira kubuditsa nesection 32 Regional Town and Country Planning Act. Saka chirongwa chekuputsa zvisikwa zvinhu zvese zvakavakwa zvisiri pamutemo chichiripo, asi this time chichaitwa tichiteedzera mutemo.
Gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vati tigozovafonera asi vazenge vasadare nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vakabwe mutungamiri weHighlanders uye vakamboyewo nhengo uye mukuru weZimbabwe Football Association Vandumiso Gumede varadzikwa nhasi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gumede vakashayamiswa 29 zvita vavigwa nhasi kumusha kwavo kuInyati mudunhu reMatabeleland North kuzadzisa chisuo chavo chekuti vavigwe pane vabereki vavo. Vagumede vakashaya mushure mekurwara neitsvo vakatanga kushanda semurayiridzi, asi vakazoshaya vaita mukurumbira mukuru munyaya dzekutungamira zvenhabvu munyika. Mumashoko avo ekuchema vagumede, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vagumede vakaratidza unyanzvi mubasa rekutungamira zvenhabvu, izvo zvakabatsira kuti chikwata cheHighlanders chive nemukurumbira munyika mose. Vamwe vaive vakatarisira kuti vagumede vachapiwa ruremekedzo rwegamba renyika, asi izvi hazvina kuitika. Vakambove munyori mukuru wechikwata cheCapes United vaWellington Chando vaudza Studio 7 kuti vagumede vanofanirwa kurangarirwa segamba munyaya dzekutungamira zvemitambo munyika.
Vagumede angasiri administrator wefootball chete, angasi sports, watoti sports administration ye, yekuti ndo zvatiri kuleka zvino vanhu vakaita seivo vati kushaya mune maorganizations akaita sana SRC. Ikati kuziya kwandakaita vagumede nini, nguva sina basa yekuti huri yetimu ipi. Vagumede munhu aizikanwa nenyaya yekunzi angari aibva kuHighlanders. Asi kana pamanyaya dzekubatsirana kuti mutambo unge wakadai, vagumede ndiwo munhu yainzi akaine open door policy.
Vakambo vemunyori mukuru wechikwata cheHighlanders variwo mumiririri wevhungu mudare reparamende vaOmega Swanda vanoti hapana chingataurwa munhoroondo yenhabvu munyika zita ravagumede richishayikwa.
Ndo vagumede kuwana listening city council of Bulawayo kuwana club grounds kutrenye na nezu yese kumete ndiye nchia menangari po kuchitwa all sports coach kwa Islanders so kusana mza wana rugby wana basketball wana chichi wae wapo because kumete ndiye agasuhita kutijue ku agasuhitiza kutipora kino ranwa usinga iti mwuri.
Vagumede au vakashaya vavi ni makore makumi manu mwine matanatu vanopi warure mekezo ni wakawanda ni kukwansa kuita kutichikwatache Islanders chive ni mzimbo za chino tizacho izo zisina kukwansa kuitwa ni zunga zukwatache ni mkurumbira munyika. Suchaka daro wanu wakasi anasiana kusanga nzira maengineer anashanda mzimbo za kasi anasiana munyika wakuru wakuru ema kanzuru pamwene wanu ozao waunga na pagungano rekone kana nila yu mkuru wa engineering services mgutare ulawayo vasmela Dube au wakasha ya muswa 30 zita. Wataura warumbi za wadube semuna ewa kazunini pisa zisinene chinzumbo chawewe nacho uye zisinene unyanzu wa omba sarao. Mningina we mufiva Ishmael Dube vati zunupazwae zaka uma mnyika pakutanga kwe makore 2000 wadube wakaramba basaraigo na kuwa wani Samaria Kawanda ku South Africa wachitu waeda kushandra mnyika yao ye Zimbabwe. Mumwewe wanu wataura pagungano iri wa Joseph Chuma wakambo we miriru we mpopo mamdarire paramende wari wa ningo ye Central Committee ye Zanu PF vati wadube waisa tarisa kutumunu waiva mba mani. Vajuma wati wadwe vashanda wakazipira, vachiratu za unyanzu mbasarao, zisine nekutunguwa za kawanda, vaisavene zukwani siro za kakwana. Mtezeru wa mea wegutare ulawayo, vamla ndumuwe, vatsinirao izi, vakati, wadwe vaiwe nyanzu mbasarao, uye sasachi garuwe Engineers Forum, musanganore Urban Councils Association of Zimbabwe, vaibatsira makanzuro emuma guta ni madoroba wakawanda mnyika, neruzuo ruwao, mnyayadze kuwa nisa wagari mvura, nezumwe zwaka daru. Munyori mkuru wekanzure gutare ulawayo wa Christopher Dube watine kudakwa kutibasara wa duwera wepa mungowe mabasa ekanzuru wa igara wachishorwa kunyombwa ne kupomerwa moso wa dzisipo asi izazuna kula dzorera kumashure.
Munu anga chishanda nesimba chishanda zwakanaka kubva kwandakatanga basa 2016 kusvika pari nhasi ndakasvika achishorwa zvakaipa kuchidza kwebasa imbavha zvese zvinotaurwa zvese zvidzidzo zviri zvemanga manga kwakaitika ma commission akawanda ministry zake nemapurisa vachitsvakidzisa nyaya zvese zvaipomerwa hapana kana mhosva yakaonekwa inayo zvouchi zvese zvingazviri zvemanyepo madirectors ndoda kukutaurira hama yangu vanoshanda nesimba vasina zvokushandisa zvakakwana asi bachishorwa zvakaipisisa nevari vasingazivi.
Vadhuve vavigwa kumakuva LAD Stanley Cemetery vakashaya vave nemakore makumi mashanu nematanhatu mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Varairidzi vari kumaka bvunzo dzeGrade 7 vanonzi vari kupokana nedanho reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC rekuti vatange vaburitsa magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa vakawanikwa vasina COVID-19 vasati vatanga basa. ZIMSEC inonzi yakazivisa vose varairidzi vari kumaka bvunzo idzi nezvedanho iri kuburikidza negwaro rayakaburitsa svondo rapera. Asi mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vanoti ZIMSEC ndiyo inofanirwa kunge ichiona kuti vose vari kumaka bvunzo vavhenekwa kuti havana utachiwana weCOVID-19 kuburikidza nekuvabhadharira miripo inodiwa. Vamasaraure vanotiwo zvinoshamisa kuti ZIMSEC yave kuti inoda magwaro anoratidza kuti varairidzi havana COVID-19 here kana kuti kwete, asiyo vakanyoresa bvunzo idzi vasina kumanikidzwa kuburitsa magwaro aya. Kuvhenekwa nhomba nenzira yePCR kunonzi kunoita madhora makumi matanhatu emari yekuAmerica, mari inonzi navamasaraure yakawandisa kwazvo kuti iwanikwe nemurayiridzi avanoti ari kutambira mari shoma. Asi mutauriri weZIMSEC amai Nicolette Dlamini vaudzwa Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chinyunyuto ichi kubva kuvarairidzi. Asi amai Dlamini vati kuru ziro yekuti variku makabvunzo vange vakavhenekwa kuti havana COVID-19 here yakanangana neurongwa hwehurumende hwekudzivirira vashandi vayo vose pamwe nevana veZimbabwe munguva dzino dzedenda reCOVID-19. Vati kana iri nyaya yekuvhenekwa COVID-19 vanokurudzira kuti varayiridzi vavhenekwa pachishandiswa nzira inonzi antigen yavanoti inoitwa pachena mumakirinika emakanzuru pamwe nezvipatara zvehurumende. Bvunzo dzegrade 7 idzi dzakatanga kumakwa nezuro. Ngatinzwei huri kure yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iripo iri kutotova positive test, unofanira kutengawa test kuti uonekwa zvakare kuti hausi positive kucovid, asi iri kuti munhu anoda kumaka wacho ngaapesane nemari yake kuti awane mapepa aya, zvichitaridza kuti uwane mapepa aya test yacho usina kuita yekutenga munaridza anenge achida kushandisa $50 aiitwe matesti aya. Tozotarisa muripo wavanovapa unenge uri pasi pemari yekuti munhu atotestwa kuti akwanise kuya kuzovamakira. Tichitarisa kuti ko inyaya yani anofanira kunge achimboita kuti pabasa pave sefu, tinoona kuti employer anoita kuti paworkplace pave sefu. Taita dambure zvimushake aita employer ane unotoda kutsvanyirira kodzero dzevashandi.
Saka pogadziriswa sei apa vamasaraure?
Isu takaudza maticha mamembers edu kuti kana zvemuzvaitida kuti mumake maexaminations chidimanda yefresh contract. The contract inoratidza kuti mari yamuchatambiswa imari uye ichabhadharwa rini, kuti anobasa rekuisa sevhiki pabasa ndiwe mumakana kuti ndiemployer. Tinoona kuti kana contract iyoyo yaburitsa pachena kuti ibasa rezimushake vanhu vozoenda havo kunomaka. Saka contract yavo kana isina kurivhaiswa kukurudzira maticha kuti asaende kunomaka kusvika paane fresh contract inodifina marose ichiratidza muripo unokwanisa kupiwa vanhu nenguva.
Tinoona kuti varayiridzi vakanyoresa bvunzo dzaakumakwa idzodzi. Pakaita here dambudziko rimwe chete rekunzi vange vachiburitsa magwaro ecovid-19 chichashanduka?
Hapana chaiburiswa, vanhu vaingoshanda vasingati ubhadharwe painvigilationi yacho, vaingoshanda vari exposed kucovid, vamwe vakatofa tine vamwe vatakaviga vachishandira nyika. Changochinja chete inyaya yeunhubu huri kuitwa nevari kumusoro kwezimushake, vanotori nepfungwa dzekuti vashandi imhuka. Kana vanhu vakanga vagarisa mumahofisi akakwirira ane mhepo dzinofedera, vanokurumidza kukanganwa kuti munhu munhu ende vashandi ndo vakutoita kuti makamasiyoni acho amafe. Zvimutemo zvavanenge vakungokanda zvimwe anenge azvierenga mubhuku zvimwe azvinzwa panews, asi vasikazvisapoti nekuti mutemo wega wega unoda kusapotwa, especially kana pari pamalabor relations. Imployer anenge aine basa hombe nekuti ndiye ane basa rinoda kuti riitwe.
Imiwo hamusi kuonawo here kuti zvinhu zvashanduka padenda recovid-19 zvokuti panogona kunge pachitorwa matanho iwaya ekuratidza kuti munhu haana covid-19?
Dambudziko ratinaro nderekuti kana kuri kutestwa ndiani ari kubhadhara mari yekutestwa? Isu tiri kungoti zimushake kana ita kuti vanhu vatestwe ngaibhadhare mari kumaservice providers, voungana pamacenders, vanhu vomira kiu vasati vaakomodhetwa, vasati vapiwa chii, kana kuti munzi munoenda kwakati unotestwa, kana usina kuwana certificate kwauri ikoko takapa service provider anonzi ndana, endai munotestwa mozouya kubasa maane certificate. Chatiri kuramba chete ndechei kuti bedeni iyoyo yekuti pabasa pange pari sekiwa pari sefu idzorerwe kumushandi, mushandi adhara asiri kubhadharwa ndopega patiri kuramba.
Ava vanga vari mutungamiri weA2Z vaobet Masaraure vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAmerica vakawedzera makore vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kechitatu. Bazi rinoona nezvemishonga rakati vana vari pamakore ari pakati pegumi nemaviri kusvika pagumi nemashanu vanokwanisa kubayiwa nhomba yetatu yePfizer. Rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vatenda kuti mari dziri kuwedzerwa vari pamudyandigere neNational Security Authority kana kuti NASA kutanga mwedzi uno hadzikwani nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, asi vachiti havo hatsunyarwa. Mari idzi dziri kutangira pamadhora 56 ekuAmerica, asi pachishandiswa chikero chiri pamutemo kwete mari dzepamukoto. varipamu jikandi gere, vane makura akawanda vachichema chema kuti mari, zavari kutambiriswa adziskuwa kwa nira, zvipa kuti vanonge shoshene muromo. Blessing Zulu Studio 7, anotipanya eno tevera.
Muzvinafundo mavhima vanoti hurumende inonzwisisa kuchema chema kuri kuita vamwe vari pamudyandi gere.
Takawedzera kuma pensioners mari yavanotambira kuti inzane ne 60 US dollars iri minimum, zvichireva kuti vamwe vanenge vane mabrackets ari pamusoro vanenge vachitambirawo yakati kuti inonosvika maybe kuma 300 and something ikoko. Asi chatinofanira kuyeuchidzana ndechekuti pave kuda kuti tione kuti tingarambe takabata value yemari iyoyo sei, nekuti pavanozoenda kunotenga mitengo yezvinhu inenge yakwira, uye vanenge vachitengesa vachireta ne rate repaparalo market. Saka zvakakosha kuti tirambe titarisa nzira dzatingaita nadzo kuti tikwanise kugadzirisa ipapo mapensioners edu arambe aine value pamari yatinotambirisa.
Nyanzvi munyaya zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vatendawo kuti mari iyi ishoma.
Auction rate iri kushandiswa iyi haisiyo iri kushanda. Iri kushanda muZimbabwe iparallel market rate ayapfuura $200 kudora reUS. Saka tikashandisa iyoyo munoona kuti 6,000 inenge ichienda pa 30 US dollars, zvichireva kuti inenge itori pasi pelevel iri kutaurwa naminista ye 60 dollars. Saka pari zvino haibatsiri kupundutsa upenyu nduramo yemunhu ari papension. Saka nyaya yemapensiona inyaya zvakare inofanira kunyatsoongororwa zvakasimba, nokuti kana waita pensiona unenge washanda washandira nyika yako, zvekuti unofanira kunge kana zvinhu zvakamira zvakanaka wakuendawo pamudyandi gere. Hakusi kudyawo gere zvako, nokuti wakatoshanda wakatoita pako.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatiwo vari pamudyandi gere vachiri kuomerwa neupenyu zvikuru munyaya dzezveutano.
Vanhu vari papenjini vakati wandei vanhu vakura vanenge vasvika makore 60 kana above. Vanhu vakadaro vanobatwa nezvakawanda paupenyu. Mari iri kutaurwa kana iri mari ye mapensioners inogamuchirwa zvayo, asi haizokwani kuchengeta vaya vanenge vasingaendi kubasa nenyaya yekuti iyo zvino mishonga inoda mari yakati wandei.
Munyori mukuru urimwe sangano revari pamudyandi gere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vatiwo panotanga kubatwa zvimwe zvirehwarehwa mari iyi inobva yaita shoma zvikuru.
Iye zvino as at November PDL yemuno muZimbabwe yanga iri 58,284, half yacho yanga iri about 29,142, quarter yanga iri 14,571. Saka it means kutiko kana pakota chaipo chaipo hatisati tasvika. Problem inoitika ndiyo kuti 6,480 yandataura ndiyo ndiyo ichapinda mubhengi, yapinda mubhengi imomo inobviswa macharges nebank. Finally pensioner anozowana kudai kuma lese kuma 5,000 iyoyo haisi kuwanikwa iri keshba, achaiswaipira kana kuti kuitransfer kubva kubank kuisa kueco cash. Saka finally pensioner anenge achizowana mari inenge kuma 4,000 yaanenge achiti ndiyo yandinayo panapa.
Vashandi vemumakambani nemuhurumende vanobatirwa mari pamwedzi nenasa kuti vazopiwa kana vave pamudyandi gere kana kuti vakaremara vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munaudzemitambo. Zvino hazvina kumira zvakanaka munhabvu zvichitevera kukundikana kweZimbabwe kutevedzera zvakatarwa neFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FIFA yakapa Sports and Recreation Commission kusvika kupera kwezuva ranezuro kudzora pabasa bhodhi reFIFA iro yakadzinga musi wa16 mbudzi kana kuti Zimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Asi SRC iri kutsika madziro kuti haisi kudzora bhodhi reFIFA iri nekuti haina kuwana tsamba kubva kuFIFA yaivaudza kuti vaite izvi. Sachigaro weSRC vaGerald Mlotswa vatsinidza kuti havana kuwana tsamba iyi asi kuti vakanzwa kuti veZipa bhodhi yavakadzinga vakawana tsamba kubva kuFIFA. FIFA inokwanisa kutora matano kusanganisira kudzinga Zimbabwe chero nguva kutanga nhasi. Kudzingwa uku kunosanganisira kubuda makwikwi e 2021 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa 9 ndira kusvika musi wa 6 kukadzi. Va Brian Manyati veke sports iyo inoita zvekusimudzira nhabvu mune vechidiki vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe isakwikwidze muAfcon.
Zvedivo tikamiswa neFIFA senyika kubva mukunge tiripo pamakundano ebhora Africa yose ava kuda kuitika aya zvino uno. Tinenge tarasikirwa, zvinorwadza chaizvo. Zvinenge zvisina kunaka kuti titariswe senyika inopiringisha makufambiro akanaka emitambo.
Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vatambi vakaenda kuCameroon havana manyukunyuku nekuti havana chokwadi kuti vachakwikwidza here makundano aya.
Tinotaura nevakomana vedu vamwe vari munational team waruza confidence ngekuti zvakafanana nemwana wechikoro ari kuwerengera kuti anyore form 4 kana kuti form 6 kuti anyatsokuprepare zvakakwana asina chokwadi chekuti achanyora here kana kuti haasi kukwanisa kunyora zvine effect yakati kurei.
Pamusoro pekudzingwa muAfcon, vatambi veZimbabwe havatenderwi kuwana mabasa kuzvikwata zvekunze kwenyika kana kubva kuzvikwata zvavari pari zvino. Zvikwata zvevanhukadzi nezvevechidiki hazvikwanise zvekare kutamba mitambo iri pasi peFIFA neCAF nevekune dzimwe nyika. Zvikwata zvemunhu hazvitenderwe zvekare kukwikwidza nezvimwe zvikwata muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Asi kune vamwe munyika vasiri kuvhundutswa nekudzingwa munhabvu yepasi rese uku. Mukuru weZimbabwe Football Stakeholders Association vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe haina chainorasikirwa nacho chakanyanya ikadzingwa munhabvu yepasi rese.
Zimbabwe haina zvainorasikirwa nazvo kana yadzingwa musangano reFIFA. Asi chokwadi ndechekuti inotobenefita zvikuru kubva muFIFA kuti imbokwanisa kuti inge ichishanda iri yoga kugadzirisa musha wayo.
Mukuru wevateveri venhabvu veWarriors Friends Club vatenda izvakati vanoti kudzingwa kunopa Zimbabwe nguva yogadzirisa nhabvu iyo yave manyama amire nerongo.
Hazvinei kubhanwa kana kusabhanwa nekuti bhora reZimbabwe ravhiringidzwa kare rinoda kutogadziriswa. Isu tinoti sapota SRC pane zvinoitika, regai bhora rimbogadzirwa zvino muZimbabwe pane kuti zviitwe zvakadhakwa.
MaWarriors akasimuka kuenda kuAfcon nechitatu svondo rapera nesvondo vakatamba mutambo wekuedzana masimba neSudan uyo vakaita mangange 0-0. KuAfcon Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zimbabwe iri kuvhura musangano neSenegal musi wa 10 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.
Sokuizika tisendaba ku VOA Njebele.